5 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro mbudzi 9 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mumavhiki mashoma adarika kwopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Lazarus Gringo Boora uya aizivikanwa zvikuru munyaya dzemitambo ashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo nekumaNicaland neZulu. Kufa kuri kuramba kuchiita vanhu kuBulawayo kwapa kuti Zimbabwe ive nyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kuchamhembe kweAfrica pachienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika uye vafa nechirwere ichi kana kuti fatality rate. Zimbabwe ine vanhu vave kuda kusvika zvikamu zvitatu kubva muzana vafa nechirwere ichi kana kuti 2.9%. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ine vanhu 1.4%. Zambia ine 2.1% kuchiti Botswana 2%. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 253. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi neZulu uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zvapa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika muna kurume husvike pazviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8531. Vanhu gumi nemumwe vakapora neZulu zvasiya vanhu zviuru zvisere nevashanu kana kuti 8005 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu vakawanda vacho vanove zana nevaviri vari kuBulawayo uye kuHarare kuine makumi matanhatu nevanomwe. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvishanu vane zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 45,145. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million. Nhasi vana vechikoro vefomu 1 ne2 pamwe nemagrade 0 kusvika kugrade 5 vadzokera kuzvikoro, asi varayiridzi vakawanda vanga vasiri pabasa vachienderera mberi nekurangwa mabasa. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varayiridzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagrade epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kudaudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWestley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varayiridzi vasipo.
Saisu tangosiyo vana kungosekiwa nzvimbo for next year, otherwise hapana kudzidza kwavari kuita. Ndo vangu vachitaura kuti vachatenderera vachimaka maregister maclasses. So ndo zvatangoitira vana kuti vangoswera. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees, because as long mwana acho uya pachikoro uchabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mahlovu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuchikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nyeri gore rese vana vakagara pasina chavari kuita, zvinova zvatodzosera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varayiridzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira, vachiti mari inoita zviuru gumi nezvishanu nechidimbo zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varayiridzi.
More than 93% yavarayiridzi hazina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varayiridzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafukidzirwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwokusavapo kwevarayiridzi.
Taona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana maticha anokwanisa kuvatendako, neimwe nguva vanga vachidzorerwa kumba neya yekushaya kwavo personal protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vauza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi vese vanga varipo panguva dzakatarwa. Mune zvimwewo zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassrooms.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Zvikoro zvavhura, ndoda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Varayiridzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora okuAmerica, ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yava Genius Ginimbi Kadungure Awakashaya nezuro mangwana ni mnjozi emu mugwagwa kuboredeo neshangwari zavo natu. Ino timutumbi wawo uchavene kwa nama na chiremba mangwana uye varu kutarisi wakura dzikwa ne mugovera. Ngati nzwe urukuru ya itu ana Blessing Zulu Studio 7 na wa Darlington Kadungure.
Chongwa ukuvigo kwa Genius Kadungure anezikanwa ne nyike sachinzi jinimbi. Urukutanga mangwana Tuesday, Morris Tuesday. Parikutu wa post-mortem. Body yodzokera kupala. Hapa ntiu muswe Friday. Friday tupatisha tura body. Tue anaye kudombo shava. Icharara mbamake. Saturday tue iradzika iko kudombo shava kuno. Paninjimbo ichazo onekwa nila jinji vachawe ya kuno. Kuzoboviga gambare diri.
Ese mure kwa Kadungure mungati maraskiru kwa one munu angaka itase ichaizu.
Se mure kwa Kadungure. Tukuchema, tabisiru wa pila yangaraka bata musha wese pata ichemere, kana zosisi za woma but tada kunya zotaura Genius was not just an icon to the Kadungure family asikuwe mbusha wa yose akai develop, aruwega amire aruwega, zoguti takuto shanguti, panel atakuanza kukontina, basa guru yangaraka kwa nemu kukoma na uyu it's not easy, kutimunu unote gazira tara mnyika, zinzaka woma kudai akaditra zaka zoguti na natuku wadziwa, tukuchema, nda atisika uti tanyara atuwa, saita seisha yusha isu, atuku wadziwa.
Wadari nito nikadungure, wanga wari parunare muarare na Blessing Zulu Studio 7. Mnei mwenyaya, aisikano wa shukuru, nenyaya, yemi tambo, Lazarus Gringo Bohora, anu nza ashaya kuchipata vache Westview muarare na simangwana anini. Bohora, angawa ne makore, makumimana, ne masere kubere kwa. Gringo, ainge ave nenguwa ya kareba achirwara uye akambono gara kumusha kwake kwa Rukweza kunyazura. Gringo anozivikanwa nemitambo epane fenyure television inosanganisira Chiwerure, Gringo Ndiani, Gringo Mariripi uye Gringo Troublemaker. Mamwa akaitawo anosanganisira Village Secrets uye filmu rinonzi Yellow Card. Na uopo uchingono ashitsa chikumbiro kudare chekuti mosha ya kupomerwa iraswe achiti hapana mosha ya akapara kubudikidza nezvakanyora padande mutande rake reTwitter mairirano nekusungwa kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya. Thomas Siripasi anotipanya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chachingono kudare gweta rake amai Beatrice Mutetwa vati hainganzi mhosva kuti chingono akanyora nezvekurwisa uhuri kubazi revachochisi reNational Prosecuting Authority. Chingono pachake audza dare paasheredzwa kuti ape ufakazi kuti akaona sekuti pakange paine uhuri hwakange hwaitika kuti vachochisi vakange vasiri kupikisa kuti Muzvare Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa kuedza kuburitsa goridhe munyika pamtemo. Ati zvakamushamisa nekuti goride iraive nemari yakawanda inotokwanisa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisa nenyika. Ati semutori wenhau akaona zvakakodzera zvakare kuti aburitse nyaya iyi paTwitter achiti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitwa nemunhu ane ukama nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende vanove zvakare vari kukurudzira kuti munyika musaitwe zveuori. Chingono aramba kutaura kuti akamusoma nezvenyaya iyi ndiani achiti semutori wenhau haburitse pachena vanhu vanenge vamupa mashoko ezvinenge zvichiitika. Zvataurwa naChingono mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rake vaGift Mutisi avo vati zvanga zvidiwa nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti kuti Chingono ataure kuti ndiani anomupa mashoko zvinotyora kodzero dzake semutori wenhau.
Constitution yedu inoti majournalists kana kuti isuwo vamwana tinokodzera kuchengetedza vanoti pa uchapupu. Kudari tiri kupokana nekuti vaHopo Chingono vaiswe parimand tiri kuti isusu zvakaitwa naVachingono zvakanyorwa mapepa emhosva yaVachingono hazvisi kubudisa mhosva yakaparwa. Chiri kubuda chete ndechekuti vaChingono vakaexposa corruption.
asi vamutsokoti vati zviri pachena kuti chingono ane chekuita nekuparwa kwemhosva yari kupomerwa yeukanganisa kufambiswa kwenyaya yematare sezvo achiti akanyora nyaya muzvare rushwaya patwitter achiziva kuti nyaya iyi ichazenge iri mumatare mutongi wedare amai marehwa nazvogofa vati vachatora mutongo pachikumbiro chachingono mangwana Mune mweo nyaya, mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa, muzvare Hendrietta Rushwaya, vaudza dare nhasi kuburikidza nemagweta avo, kuti vari kuda kudzoserwa goridhe ravo, rinoremba makirogiramu matanhatu, richikwanisa kutengeswa nemari inosvika zviuru mazana matatu, nemakumi matatu, kana kuti $333,000, kana vachenurwa nedare, vachiti havana mhosva yavakapara, gweta ramuzvare Rushwaya, vatapiswa nedzvetero, zadare kuti vachuchisi havana nyaya yakasimba yekuroverera muzvare rushwaya vadzvetero vaudza mutongi wedare raMajor Street vangoni nduna kuti muzvare rushwaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kubuda negoridhe iri zvisiri pamutemo apo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vadzvetero vati muzvare rushwaya vakangotakura bhegi risiriro apo vaida kuenda kuDubai gweta iri rati kuda kunyema muzvare rushwaya mukana wokubvisa mari yechibatiso zviri kukonzerwa nekupinzwa kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika vamwe vakasungwa namuzvare rushwaya vanoti vaAli Mohammed vaSteven Tserai vaRafius Mufandauya navaGift Karanda vari kudawo kuwana mukana wokuti vabvise mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba pataenda pamhepo magweta aya anga ari pakati pekupeta chikumbiro ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika uye vari vaimirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika panguva iyo vari kutarisirwa kukunda musarudzo iyi uye vaimirira Democratic Party vaJoe Biden vatanga gadziriro yekutungamira hurumende yeAmerica kana vakangonzi chete ndovakunda. VaTrump vane tarisiro yekushandura mamiriro akaita zvinhu pari zvino vachiti sarudzo dzakabiriririrwa matunhu akawanda avakakundwa navaBiden kunyange hazvo vasina umbowo. Kana vaBiden vakabudirira kunzi ndovakunda musarudzo vanenge vachizotarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Asi anenge akunda asati atoreswa mhiko musi wa6 ndira gore rinouya rakare dare reCongress richatanga raverenga zvakare zvigaro kana kuti electoral votes kubva kumatunhu ose enyika richibva razivisa zviri pamutemo kuti akunda musarudzo ndiani. Chizarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaFrank Guni vanoti vaBiden vari kutarisirwa kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa neakunda kunyange hazvo vaTrump vari kuenda kumatare edzimhosva vachipikisa.
Tichataura ndezvekuti vaBiden vari kuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tingade kuti vatereri vazive kuti kuita concede defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa husarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati yatuconcede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kare uko asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonzi sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka kugadziriro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga.
Gadziriro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenza so pari zvino vaTrump ndo vari kuti ivo vakabirirwa vanosungirwa kuunza umbowohwo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza umbowoihwohwo kana kuti vakaunza umbowo husina tarukano mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera zvinoda kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tirikuona mutungamiri wenyika vaTrump varikunzi varikuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Asina kutanga ipapo pana vaTrump isu tikadzokera Stephen kuna John Adams kuma 1800 uko. John Adams akazviitawo izvozvo. Jefferson paakanga akunda kusaka tichidzokera panyaya iri pano. vaTrump kukoka vaJoe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa risi pamutemo nekuti vachangobuda chete muWhite House vachida vasingati.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira ndege dzehondo kunokanda mabhambo kumaodzanyemba kwenyika yavo mudunhu reTigray uko kune vanhu vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe. VaAbiy vari kuita izvi kunyange hazvo United Nations nedzimwe nyika dziri mudunhu ravo dziri kukurudzira nhaurirano. VaAbiy vakatumira mauto aya vachipomera mamwe mauto avanoti akapanduka achitsigira vatungamiri vedunhu iri mhosva yekurwisa kamba yemauto nekuda kutora zvombo. Vanhu vemuTigray vanoti vaAbiy verudzi rwechiOromo vanove vakawanda zvikuru munyika iyi vari kuvambunyikidza zvapa kuti vave vaite makara aso nane. Mushure mekuvhota nekumira mazuva akawanda kuti mavhota averengwe, vanhu vemuAmerica vasara vasina kubatana nekuda kwekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika kwemarudzi, kurwisa chirwere cheCovid uye kusatambirwa kwesarudzo nevamwe vebato reRepublican Party. Vatsigiri vaJoe Biden ava vari kutarisirwa kukunda kana kuti projected winner musarudzo vanoti vave kuda kufambira mberi kupodza maronda aunzwa nekunetsana uku. Asi vatsigiri vaTrump vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange pasina umbo hwavari kupa. Nyangwe vatsigiri vaTrump nevaBiden vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira kufara kana kusuwa kwavo vakavanda vane chivimbo chekuti kunetsana kuchapera vobatana kuti nyika ifambire mberi. Dare remuAustralia ratanga kutonga makambani ekutora nhau makumi matatu mhosva yekuzvidza dare panyaya ipomerwa mukuru wekereke yeRoma munyika iyi Cardinal George Pell yekubata chibharo vanakomana. Cardinal Pell vaive chipangamazano chaPope Francis uye vakambobatwa nemhosva iyi asi vakazochenurwa nedare. Mutongi wedare mudunhu reVictoria akaudza vatori venhau kuti vasabudise nyaya iyi asiyo vakaenderera mberi nekuiburitsa vachizvidza dare. Vamwe vari kuendeswa kumatare kunyange havo vasina kudoma vaPell nezita vachingoti mumwe mukuru asi vanonzi vairuma vachifuridzira. Magweta emakambani aya anoti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau. Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamirira mumitsetse pazvibhorani. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
Taita sapanguva dziri kugadzirwa budget vemakanzuru aya vapushewo kuti mabudgets avo akwire zvinoita kuti vagone batsira vagara tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamo handione kuti pane dambudziko guru emhaka yekuti mukatarisa pazvibhorani panobuda mvura idzi vanhu vedu vanozonge vakuenda vonomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva nemhaka yekuti pazvibhorani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara auya anenge ari mberi ndiye anokodzera nairi nguva yekusa vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masunscreen lotions avo zvakapetwa zvavanga vachiita munguva dzechando saka masunscreen aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge ageza zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vageza ende titarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zviri nyore mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muzimbabwe ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma asiri kunyatsokwanira vanhu vese so kana munhu aitsawo mari yake yakati anenge achitarisirawo kuti awanewo sevhisi yakanaka
mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kuashekezi machihafu vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga
semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa zvinhu zvakatiomera kwazvo nekuti zuva ndiyo mhando yedu kupfuura dzimwe mhando dzose nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda maronda iwayo akasakurumidzwa kurapwa anodevelopa into skin cancer iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muzimbabwe
vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa
saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatirino yehitway because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neyo skin cancer ende kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma uyezve kana kwakwe maprivate kunotidhurei kune vane vana vane albinism please chengetedzai vana vasatambe muzuva
nyanzvi munyaya dzeutano Dr. tinotenda Michael Simemeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana-siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva
ingokurudzirawo kuti as a nation tinofanira kubetserana especially munguva dzino dzekuti zuva riri kupisa maningi uyezve rakati jekei enge masupplies edu emasunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatsoimportwa panguva yecovid tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Ongoro yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usope. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usope. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Kiri Mudzamiri.
Live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai tigotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murave zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku9 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagaba avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angikhona kuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinele ezikhojo ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi, ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu kwegciwane le-coronavirus zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa yikutshona abantu belayinele amanzi ezikotshweni.
Yes, that's what Hillary Clinton was amuthenjene laphana ebe ngupresidenti ngenelisanga, kodwa sekwenzakele ukuthi for the first time uKamala Harris nguye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Ukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi.
Abaduzane lomongameli Donald Trump wele Melika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho, kodwa yena lokhu esemba phansi esithi uya emthethwandaba ngoba uqilibezelwe. Iqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako womncintiswano walonyaka owe-COSTAFA ngemva kokunqotshwa ngeleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kosuku lwayizolo abangamakhulu phose ayisithupha 582. Kulabafunyenwe belegciwane leli abangamachumi amathathu lantathu 33. Abo gatsha lwezempilakahle babike ngemfa yabantu ababili, oyedwa engowakoBulawayo, wesibili engowesigabeni seManicaland, okukhuphule inani lasebebulewe i-COVID-19 laya kwabangamakhulu amabili lamachumi amahlanu lantathu 253. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8531 asebetholakale belegcikwane leli lokhe laqhamuka elizweni ngomdimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8005. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,282. Abekolishi le-Johns Hopkins University elangapha kwele Melika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amahlanu 50.5 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi
lezi nhlupho sezisengezwa ikuthona kwabantu belayinele amanzi ezikotshweni lasezimoteni zecouncil ezibalethela lawo manzi. Bathi batshona besondelele neduze laduzane okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ekubeni lenani eliphezulu lasebebanjwe leli gciwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Idamu le-Criterion Buffer Dam selitshile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam le-Fern Hill. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisa Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sesayazi ukuthi amanzi angkhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinele ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesishona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu. Uthi ngabe kukhona ezinye indlela esingancediswa ngazo ukuthi lalapho kungelazikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithola amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi. Ngapha sibona le COVID lokhu imemethe ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho asithwalisa nzima eziswini abanye izisu zabo zilula bacine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Lapha sikhona emzingwane besithengisa nje ukuthi idamu kalisela manzi kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke asephezu kwamanzi nxa sithi idamu selicitshile siyabe singavalanga lutho amanzi abe sengaphansi kwelevu lapho esingaistrata khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha desireplace khona ama KSB pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old zihlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama-contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngo-March kodwa ngendaba ye-COVID ama-projects akhona asegcine sedluliselwa phambili. Sikhangele ukuthi khona kuphela ngayona le nyanga kaNovemba kumele amapampu yane seqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamu ethu agcwala kuza sincedisa ukuthi ubulawayo athola amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama-pumps e-Criterion lapha lakho besilungisa futhi imitshina ekhangelane lokuthutha amanzi. Singakhangela besilungise njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda kulama project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize ama-locusin ama-sewer based.
Idamu le-Criterion dalo selitshile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli ligcina amanzi akwabulawayo lile capacity almost 10 days ukuthi lanxa ngaze kucitsha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagesi angacitsha kumbe iy'mpompi zethu zingafa so kumele sifake i-advert enewspaperini ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamu ethu egcwele liyasinika i-SD buffer almost 10 days ukungela amanzi. Ayilam ngiyaqala ukukubona njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye nganokhe siyaphambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akobulawayo baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Y
Iziphatha amandla zikahulumende welemelika ezibalisa umkamongameli uMelania Trump zikhuthaza umongameli Trump ukuthi avume ukuthi senqotshiwe kukhetho, kodwa yena ubikwa esemba phansi esithi vele kayindawo. Kodwa uMelania Trump uphinde waloba enkundleni yeTwitter izolo esithi kumele impumela yalolu khetho ibalwe kakutsha. UTrump ubikwa eqoqa imihlangano yamarali ahlose ukukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bamsekele ekuphikisaneni lempumela yokhetho. Abanye abamkhuthaza ukuthi engavumi impumela yalolu khetho ngumkhokheli wedalele Senate uMnumzana Mitch McConnell. Inkulungwane zabasekeli bakaTrump bezitshengisela kuzabelo ezithiyeneyo elizweni leMelika besithi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Sikhuluma nje, amagqwetha kaTrump asethulele umthethwandaba izikhalazo zakhe ngokhetho lolu ezivalisa ukuthi kwasetshenziswa amabizo abantu ababhubhayo lokuthi iziphathamandla zokhetho lwakhe zazivinjwa ukuhlola ukubalwa kwamavoti lezinye izikhalazo eziningi-ningi. Kodwa ingcweti kwezokhetho zithi akula bufakazi balokhu. Amavoti elokhu esabalwa kwezinye izigaba, kodwa impumela ekhona ikhomba ukuba engaze abalwe aphele, uMnumzana Joe Biden uyabe ekhokhela. Omunye wabatshayele ihlombe uMnumzana Biden izolo ngowake waba ngumongameli welemelika uMnumzana George W. Bush. Ibandla le-MDC Alliance lalo latshayela ihlombe uMnumzana Biden. Ibandla leli lithi okwenzakalayo kwelemelika kwezokhetho kuyancomeka. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ziningi izifundo ezingathathwa ngeleZimbabwe.
Okokuqala, sibone ukuthi wonke umuntu kazange eforswe ukuthi kayevota, uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu edebehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokushana kokukhalala esithi ngesithiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu, baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi yi-free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kulempikisano okuthiwa ngama-debates, labo abafuna ukuba ngama-president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina bazakwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho langapha ezansi ye-Afrika leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini, bathembise abantu, abantu babahluze.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi, abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters. Khonaphana bayahle bebone kuhle ukuthi kambe uxawuxa kule nduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlaba ezulu ukuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi abazabusa nabadliweyo basebenze ndawonye.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kunjalo nje baningi abamelele ukuthi babone okuzakwenzakala kwele Melika kulandela ukhetho oluveza ukuba umnumzana Joe Biden nguye okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli kuqala umnyaka ngozibandlela ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa uba ngumongameli wakwele Melika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba nyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ngokuthi sisebenze kadalala ukwenza ukuthi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho okuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekelo wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesifindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesifindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha. Kodwa angisho ukugcina ukuthi ngikwenze lokho.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kwele Melika, umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi bahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamaDemocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela amaRepublicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia lendaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhambanga kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kule Melika uthi kuyajabulisa okwenzakale kule Melika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube yisifundo sibili kubani, kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantwana bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani i-America ngeyabo sesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe nesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba, angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279, kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Ukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela.
Lefthop lamhlanje sizaqhubeka sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke ngempumela yokhetho lweMelika. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi yakwelemelika iPfizer ibike ukubana umsebenzi wokulungisa umuthi wokuvimba ukuthelelwana umkhuhlane we-coronavirus sekuzinga laphezulu. Le nkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi olwe-US Food and Drug Administration kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulabe Nigeria ababikwa begqikeze izakhiwo ezigcinelwa uncedo oluvele kwamanye amazwe lokumelana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke, besithi sokuphuzile ukwabelwa abaswelayo kanye labalambayo. Umkhokheli webandla le-National League for Democracy, LND, lakwele Myanmar, u-Aung San Suu Kyi, ukhangelele ukunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo zwe ngesonto. Uhulumende wakhe ubikwa lokhu esajanyelwa ngabantu okungenza akhethe ukubusa okwehlandla lesibili, kodwa ukhanya engajabulelwanga ngamanye amazwe omhlaba emethesa umlando wokuhlukumeza lokubulala abantu bohlobo lwamaRohingya Muslims.
Ngesikhathi umumo wezempila kahle elizweni uqhubeka usonakala, uZulu ukhuthazwa ukungalibali ukuzivikela kweminye imikhuhlane engathelelwanayo efana le-BP, le-stroke yona ewomisa imthambo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcitshi zezempila kahle zithi umkhuhlane wokutshaya i-stroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuqopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impila kahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi ezinenge elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle. Ngokutsho kukamabhalani jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo,
silabantu abaningi abakhambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule stress sokuthi intambama izabalani ikuseni izabalani, ngizatshona ngidlene, abantu abami ngizabanikani, abantu abami ngizababhadalela njani esikolo.
UMatara uthi njengabezempila kahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela i-stroke, kodwa kuqakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Noma i-stress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure ikonge umuntu athole i-stroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela iyo into eqakathekile okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekane lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe engameleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye iyo i-stroke, ngoba kungumkhuhlane olendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mudzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezitshiyeneyo ezifana le-stroke eye-Nedbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele bese ezindlini ikakhulu abantu abale stroke ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso Stroke Organization Zimbabwe bathi umuntu ehedwa kwaba yisithupha ohlaselwa yisifo se-stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigukhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni, njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo. Khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso ngezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa i-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impilakahle yabo ngokulandela isiqondiso ezithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli ongenjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulances ngeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluzakwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula. Olesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleMighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Senior Women's Championship. Ngemva kokunqotshwa ngele Botswana izolo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanye liqembu leBotswana emdlalweni wokugcina wesibaya sika Group C okuyimpumela etsho ukuba iqembu leBotswana yilo eselithole ilungelo elokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. AmaMighty Warriors anqotshwe ngempumela efanayo emdlalweni wawo wakuqala kumncintiswano walonyaka lapho adliwe khona 1 kanye liqembu leTanzania. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leTanzania, umqeqeshi weqembu lamaMighty Warriors uSithethelelwe Spanda uthe yena impumela le iyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo ukuyaphatheka kumidlalo leCOSAFA ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Even after confirmation of participation was given,
kusenalo basekusaziwa ukuba sibaphatheka kulomncintiswano kube nzima ukuba siqala amalungiselelo ngenxa ye-lockdown. Lokhu kudale ukuba siphuze ukuqala ukuzilolonga silungiselela ukuzodlala kulomncintiswano. Ngibatshayela ihlombe abadlali bami ngendlela abazame ngamandla wonke, kodwa okuselayo kumele umdlali abe esimeni esilungileyo emzimbeni ukuze adlale kuhle.
Intatheli izindaba yezemidlalo Washington Sibanda uthi yena kusiya ngaye aluba vele ilizwe leZimbabwe kalihambisanga qembu kuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA walonyaka.
Umncintiswano weCOSAFA walonyaka kungumncintiswano obuye ngesikhathi esinxele kakhulu. Ngakho-ke mina ngokubona kwami bekungaba ngcono nje ngabe nje kulo mncintiswano walonyaka sicelile ukubana siphunyuzwe singabi leqembu elisimelayo ngoba-ke besingazilungiselelanga okubanzi. Lokhu siyakubona nangendlela esidlala ngakhona ukubana hayi asizilolonganga ukufika ebangeni lokubana singakwanisa ukubana siphatheke kulo mncintiswano walonyaka.
Impumela yemidlalo edlalwe liqembu leMighty Warriors ingabe ingathokozisi, kodwa umqeqeshi uSibanda uthi umlando abawuphiwe inhlanganiso yekhokhela ezomdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa yikuba balungiselele ikusasa yeqembu.
It's about the objectives of the.
Okunye kuya ngokuthi inhloso yenhlanganiso yokhokhela yezomdlalo wenguqu yikuyini kulo mncintiswano. Ngoba kwesinye isikhathi sidlala silandela ukuba kuyini okuhloswe yinkokheli yezomdlalo elizweni. Lapha siphiwe umlando ukuba sihlanganise abasakhulayo labalesikhathi eside bedlala kuqembu lesizwe.
Umncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championship uqhutshwa kanye lo mncintiswano wamankazana ale minyaka engaphansi kwe-10 lesikhombisa. Njalo iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-7 kanye emdlalweni walo wakuqala langu lesihlanu kwathi ngensonto linqobe le Comoros nge-3-2. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abaseduze lomongameli Donald Trump weleMelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho lanxa yena esemba phansi esithi hatshi kayindawo. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo ngoChris Gande ngesitha sidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.